Ilindi ni mavelesi mshanganya huye ndichi nti heyi no misoroye na uzedu za nasi mufuro chivabu 28-2018. Vaide mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe avo vanga vachitarisirwa kukumira pamberi pekomiti yezvemigodhi vanokundikana zvakare kuenda kudare reparamende kuti vanopa humbowo pamusoro pemari inoita mabhiriyoni 15 emadhora yakabva mukutengeswa kwemangoda yavakati yakatsvakatsika. Chikwata checommon market for Eastern Southern Africa COMESA chevanhu vapfumbamwe changa chiri muZimbabwe chichiongorora nezvegadziriro yesarudzo dziri kuitwa gore rino chinopeta rwendo rwacho. Dzimwe nhengo dzeMBCT inotungamirwa naNelson Chamisa mumatunhu akasiyana-siyana munyika dziri kunyunyuta nemabatirwo adzinoti akaitwa sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo. Dzimwe dzichiti dzichaita bhora musango kana zvichemo zvadzo zvikasagadziriswa. Rimwe sangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro rinoita chirongwa chekukurudzira nekudzidzisa vadzidzi nzira dzepabonde dzakachengetedzeka uye kuti vasashandise zvinodhaka zvisina mwero. Zimbabwe inonzi imwe yenyika 30 dziri pamusoro pakutapuriranwa kwechirwere cheruvindi kana kuti TB pasi rose. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chengezi Platinum Stars chiri kuramba chichisimba apo mitambo yekasolaga Premier Soccer League yasvika pakati nepakati. Chikwata ichi hasati charohwa mumitambo yacho 14 uye chiri pamusoro peFC Platinum iyo yakatora mukombe uyu gore rapera nemapoinzi 3. Muchirongwa cheLive Talk naATM tiri kutarisa nezve zviri kubuda musarudzo dzekutsvaga vachamirira mapato ari kukwikwidza musarudzo dzegore rino kana kuti maprimary elections. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM mufuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.